chekwata ichi chiri kupinda mnandare mangwana mangwanani chine vatambi vechidiki vane chido chekuratidza kuti ino yave nguva yavo yekutambira chikwata chenyika ichi. Panguva iyo vatambi vane mbiri vakaita saBrendan Taylor, Craig Ivan naPJ Moore vasina kuenda kumutambo uyu nezvikonzero zvakasiyana siyana. Ryan Bull, Wesley Mandevere, Richard Ngarava, Kevin Kasusa, Brendan Mavuta na Blessing Mzarabani vari kutarisirwa kutamba zvine mutsindo kuti vatore zvinzvimbo muchikwata ichi zvachose. Mongorori wemutambo wecricket vaChadrick Mashamombe vanoti pese panoitika chanduko panobuda zvitsva zvekuti vari kutarisira zvizhinji kubva kumachevrons.
Pane chikachenje kaega, pane zvinovapetika, pane zvinodi zvinoenguva zvinogona kuita kuti timu ive nemaresauti kana kuti timu ivi chai maresauti.
Zimbabwe neAfghanistan dziri kusangana kekutanga mumitambo yematest kubvira Afghanistan yakatenderwa kukwikwidza mukriketi yemhando yepamusoro iyi makore maviri apfuura. Afghanistan yaifarira kuve yakashanya kuZimbabwe gore rapera. Rwendo urwu rukamiswa nehurumende nenyaya yechirwere checovid-19. MuAbu Dhabi imomo Afghanistan neZimbabwe dziri kusangana zvekare mumitambo mitatu yemat20 iyo ichapera musi wa20 kurume. Tombotarisa nhabvu. Mutambi wemawarriors Marvelous Nakamba ari kuenderera mberi nekusimudzira zita rake munhabvu yepasi rese mushure mekurumbidzwa zvakanyanya nemurairidzi wechikwata chake cheAston Villa Dean Smith apo vakarova Leeds 1-0. Smith akati pose patamba Nakamba muchikwata ichi asingabve pabonde Aston Villa haisati yambokandwa chibodzwa kana kukundwa. Mutambo neLeeds ndewechitanhatu Nakamba achitanga Aston Villa isingakandwe chibodzwa kana kurohwa. Muteveri wenhabvu vaJustice Mzanenhamo vanoti vari kufara nekusimudza mureza wenyika kuri kuitwa naNakamba.
Ndikufara kwezvikomana ari kusimudza mureza weZimbabwe chimuona pachii.
Matambiro ari kuita Nakamba asimbisa nzvimbo yake muchikwata chenhabvu yepamusorosoro iyi muEngland. Nakamba ari kutarisirwa kubatana nevamwe vake vemaWarriors mumitambo miviri yeAFCON iri kumwedzi uno. Zimbabwe iri kusangana neBotswana musi wa22 kurume ichizopedzisira neZambia musi wa30 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.